chikamu chakutanga chakuda unosvika acho kwamvura yacho kamakumbo amasora seiva mushamanari acho kutanga ndinoti Happy Defense Forces Day akuzvizvarwa zvese zvemuZimbabwe akwasi yangu inonanga akumbire apama huwe amubhuku arafume andokwazisa baba namai mahembe avanova vabeivo vabereki vangu amukoma ane vapfanha vose andoti akusimba pamwe nemhuri yekwamahembe amavhura muZimbabwe yose afarai munanje yechipiri ayonanga amusangano arekumuka Apostolic Church muZimbabwe yose andoti akusimba avatendi vashe agarai mumba uye pfekai mamaski pakufamba akorona iriko azvedi akorona iriko hazvisi zvekunyepa izvi regai timbonzwa akubva kuna Hope anova mumwe weavo avakagara muchipatara aburikidza ane denda irori recovid-19 akorona Hope waswera sei Hope waswera sei Hope waswera sei ndonoti Hope nokasaka ndinge chikurukura na here Hope waswera sei
JB waswera sei
ndaswera ini zviri kudi Hope
hello
Hope angataure Hope yes Hope angataure kuti atoda kuti muri Zimbabwe yes Hope muri Zimbabwe ndoda kuti ngechinzwisisa kuti iwewe uri mumwe weavo vakabatwa nedenda iro riri recovid-19 kwauri zvanga zvakamira sei uye wakagara muchipatara kwenguva yakareba zvakadini uye ezvine izvi wakunzwa sei
ndiri kuda kutaura kuti ndiri wevamwe vakabatwa nedenda recovid-19 ndakagara muchipatara JD kwe15 days ndakapinda muchipatara musi wa5 july ndikazobuda musi wa20 july zvanga zvisiri nyore hapana chinhu chakaoma sekuti unoona muward mandakanga ndiri munhu anopinda 34 muward mune mune vanhu 4 munhu anopinda obva afa hoona achitotorwa achitoiswa mubody bag achitofa iwe urimo so mentally zvinokwanisa kuti kukanganisa unenge wafunga kuti ndichabuda ndichifamba here kana kuti ndichange ndiri pane vamwe vachabuda zvakare vari mumabody bags vaakutoenda kunzi hamunhu uyu akapinda muhospital akafa asi iko zvino 2 weeks dzandakaenda after ndabuda muhospital ndakaita 2 weeks ndiri kumba in isolation iko zvino ndaaright ndakatodzokera futi ndichinoonekwa nachiremba vakakonfirma kuti iko zvino ndava right ini pachangu ndiri kunzwa kuti ndava right
ngatarise Hope zvaungape kune vamwe maringe nekuzvichengetedza kubva kudenda iro riri zvakamira sei ndoziva kuti zvichida iwewo wakangosanganawo nazvo usingatarisiri kuti unokwanisa kungochisangana nazvo
covid-19 hatisi chinhu chekuti unotarisa nemaziso kuti uyu haana uyu anayo vanhu vese uchiona mumwe nemumwe munhu anofanira kunge achitori suspect yekuti anogona kunge ainayo nekuti kazhinji zvatinoita ndezvekuti tikasangana neshamwari dzedu kana nehama dzedu kana nevanhu vatinoshanda navo tine kamwe kakujairira katinoita kekuti unofunga kuti uyu nekuti ndinoshanda naye haangambove nayo uyu nekuti hama yangu haangambove nayo uyu ishamwari yangu haangambove nayo iko covid-19 isingaonekwe nemumaziso kuti munhu anayo here kana kuti haana indoda kukurudzira munhu wese kuti ngatiteedzere mapublic health guidelines zvatiri kugara tichiudzwa nguva dzese pandakanga ndiri muchipatara KB chinhu chakakosha chandakaona vanhu vese vaipinda muhospital vachibvunzwa kuti makabayiwa here pane vanhu vaiadmitwa vaiti handina kubayiwa nhomba yecovid-19 ini ndandiri mumwe wacho anga asati abayiwa saka vanhu ndoda kuvakurudzira kuti chekutanga maface mask edu ngatigare tine maface mask pese patinobuda pamba tichisvika kufamba chechipiri social distancing 1.5 meters zve 1 meters yaye tikutaura zvedu asi 1.5 meters to 2 meters away from the next person nyaya kuti tigare tigeza maoko edu nekusanitize yakakosha chakakoshesa sanatoda kuudza vanhu ndechekuti handei tinobaiwa nhomba yecovid-19 inobatsira isu nekutidzivirira kuti tisakurumidza kubatira covid-19
tiri papo hopo the mhuri yako vakazvitambira sei vakazokwanisa kunge vachiscreenwa here kuti havana kunge vatapurirwa
hello JP
ndirikuti tiri papo the mhuri yako vakazoscreenwa here kuti vaonekwe kuti havana kunge vatapurirwa kana kuti ndapo mamashoko aungasiyire uyo angabatwa nedenda iro riri tichitarisawo mhuri yake zvakare kuti angachirarama navo sei
mhuri yangu yakaendawo ikanotariswa nekuti inini pandakazoenda kuchipatara ndichibva ndanotestwa ndikabuda kunzi ndine covid vese vakabva vaenda vachinotariswawo nekuti taitira kuti tione kuti hakuna here anga abatira isolation yakazoitika yekuti pandakabuda muchipatara ndichizoenda muisolation yakabatsira zvakare kunyanya kumhuri yangu yakabatsira ini kuti ndisaita reinfection yakabatsira mhuri yangu kuti kana kuri kunzi ndanga ndichiri nayo ndisavatapurira zvakare kune vese vanenge vaine covid-19 kune zvakawanda zvinotenderera pasocial media nevamwe vanozviudzawo vanozviitawo vana chiremba vesocial media vanotiudza zvakawanda wanda ini ndinoda kuti ngatiendei kune veutano vanoziva vanotiudza zvakazara zvinenge zviri izvo zvechokwadi tisazorasikirwa neupenyu nekuti kuudzanaudzana kwatinoita isusu tisiri vana chiremba tisina information yakakwana ndo iri kuita kuti tirasikirwe neupenyu ngatiendei totedzera mapublic health guidelines toenda tonobayiwa nhomba yecovid-19 tichengetedzeke isu nemhuri dzedu nevamwe vatinenge tiri panharaunda pavanenge vari
hatinotenda zvikuru hopa nenguva yawatipa chipo kutenda kukuru kune the awet vanovaka ndo vaita kuti tikwanisa kuti tinge chikurukura newe muzuva ranasonoyo the apostolic women empowerment trust vanokapa 0772 700 987 ndo vanga vachitiunzira hurukuro kubva musomugovera vatange chikurukura navoka pano pane penyuro yeradio zimbabwe hope uve nenguva yakanaka
Rosa
kanaka. Agun chalom lata negayo.